Wacho chingi Chiri ndiri ranyo Mugula mugwake
Boya boya